Vachitaura nevatori venhau nhasi mushure memusangano wavaita sevamiriri vevashandi mutevedzeri wemunyori weApex Council vaGibson Mushangu vati vashandi vatora danho iri mushure mekuona kuti hurumende yaingouya nepfungwa dzayo pasina kutaurirana.
Vashandi kana kuti mushandi huwenu ari kuramba iye achiita zvisungo zvake ega pasina kuwirirana nevashandi zvinoenderana nekunobhata kwemari uye nemamwe mashandiro evashandi vavo vehurumende. Izvo zvinenge zviri kunze kwehurukuro dzinenge dzaitwa kumatare anomirira vashandi vehurumende. Izvo zvinobva zvaita kuti hurukuro dzachona dzinge dzichive pasina. Uye zvekuti vashandi vange vachisiyana nedare reNJNC neBNP nokuti izvo hazvinge zvichisumudzira kodzero yavo sematurirwa zvakaitwa mubumbiro remutemo.
Nezuro hurumende yakaita musangano nevashandi nenyaya yemari dzavanotambiriswa asi hapana chakabuda sezvo vashandi vari kupomera hurumende mhosva yekuvawedzera mari yainoda pasina nhaurirano. Hurumende yakati kutanga musi waChikunguru yakawedzera mari dzinotambiriswa vashandi zvakapetwa kaviri asi nemadhora emunyika. Vashandi vari kuti mari haitengi chunhu uye vanoda kuti mushandi wepasi apiwe madhora mazana masere nemakumi mana emadhora ekuAmerica kana kuti $850. Vamushangu vatiwo musangano wanhasi wabvumirana kuti hurumende inofanirwa kubudisa mutirongo vamiririri vevadzidzisi vekumaruwa vesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure navaRobson Chere vari kupomerwa mhosva yekuponda nhengo yesangano ravo varoisa muna 2016.
Ose ari pasi pevanoronga zvekumirira vashandi vehurumende vanopawo chisungo nemashoko okubatana pamwe chete kuti vamwe vamiririri vevatungamiri vevashandi vehurumende vaObed Masaraure navaRobson Chere vange vachiregezwa kubva muusungwa zvisina kana zvimanikidziro pazviri.
Dare rakamboti vakadonha kubva mukamuri yechinomwe Jemason Hotel muHarare. Vachere navamasaraure vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Vashandi vehurumende vanotiwo vachaenderera mberi nekuramwa mabasa sezvavakazivisa mugwaro ravakaendesa kuhurumende musi wa4 mwedzi uno. Vakati mushure memazuva 14 vachazenge vachiramwa mabasa sezvo hurumende iri kukundikana kugadzirisa nyaya yemihoro yavo. Vashandi vehurumende vatiwo kana hurumende yava kunyatsoda kuita hurukuro navo vachaunganidza masangano ese anomiririra vashandi. Vachitaurawo pamusangano uyu vaRaymond Majongwe vanova munyori muProgressive Teachers Union of Zimbabwe vati vanokatyamadzwa nezvakaunzwa nehurumende kunhaurirano dzavakaita nezuro.
Hurumende iri kuzviziva kuti mari yainotambirisa vashandi vayo yeRTGS imari yekuti nekuti mushandi kana aiwana anofanira kuzonotenga mari yekuita kuti ararame. Kureva izvo kuti pamari yakanga isati yawedzerwa yanzi 100% payanga iri 18,000 muna May April mari iyeyo yanga ine huremu hwekusvika kuma $57 US asi iye zvino izvo after 100% yada pa 36,000 mari iyeyo yasvika kuma $24. Kureva izvo kuti mari iyeyo yatovashoma. Kureva kuti 100% yavawedzera yacho haichakwani nekuti pamusika mutema kunotengwa mari kuti vana vagone kuenda kuzvikoro marenda agone kubhadharwa magetsi abhadharwe nemvura ibhadharwe mari haichakwana. Nepamusana pekuti mushandi ari kurarama muikonomi yekuti vanhu vari varidzedzimba kwavanofamba vachinotenga mishonga kunodiwa maus dollars huku RTGS wonotengesa mari iya yakuti utenge US mari yachoramba kukwana. Saka increment uchiti ukapiwa increment mari yako yobva yaita shoma. Handai kuti pana vanhu vanenge vachibvuma zvinhu zvakadaro.
Vachibvunzwa nestudio 7 nezvedanho ratorwa nevashandi vehurumende rekubuda muNJNC munyori mubazi rinoona nezvevashandi vaSimon Masanga vati hapana chavange vaziviswa nezvenyaya iyi vachitiwo zvinhu zvavasingatarisiri. VaMasanga vaudza Studio 7 kuti vachambobvunzurudza nezvenyaya iyi vasati vatipa mhinduro yakazara. Sirimwe gweta rinova nyanzvi munyaya dzezvevashandi nevashandirwi vaRogers Matsikidze vaudza Studio 7 kuti pari kuda kugarwa pasi kotsvagwa vanhu vane ruzivo nemitemo yemabasa. Izvo zvichabatsira kuti hurumende semushandirwi nevashandi vakwanise kutambira zvinenge zvabuda muhurukuro.
Tiri kudiwa e framework ye kunegotiate inoda kuti reformewe kuitira kuti pave nevanhu vanenge vari independent from a partisan vanoonesa hurumende vanoonesa vashandi kuti chinoda kuitwa ndechipi nekuti ndo chinhu chikuru chandiri kufunga kuti chiri kuleka pa negotiating forum ye government nevashandi vayo.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.